Vachite ora nhasi muchinoi mukuru weCross Border Association muzvari Fari Chadenana vari chirongwa ichi chichayamura vanotengesa kuti vakwanise kuwana mari yekuAmerica kuti vanotenga zvinhu kune dzimwe nyika. Muzvari Chadenana vati bazi ravo richakwanisa kuita kuti vanhu vapihwe chikwereti kuburikidza neHomelink iyo inenge yapihwa mari nebhanga guru renyika. Vanhu vanosungirwa kuvhura mabhuku ekubhanga nemadhora mashanu chete nebhangi reAgribank uye kuti munhu ave nhengo inozopihwa chikwereti anofanirwa kubhadhara mari inoita madhora zana iyo vazhinji vanoti yakawanda. Vabhasi Ushana avo vapinda musangano wanhasi vati madhora zana imari yakawanda uye vanokurudzira kuti dai yadzikiswa.
Nokuti mari yokustarta business too much, $100,000. Isusu kuda kuna business tete tina mari. Pastor wangu tichidiichi mari yati kutaka ushio yakawanda. $100 is too much, vanhu vari kutambura mari handina.
Mumwe mudzimai anoita zvekutenga midziyo yemumba nezvekupfeka kuTanzania, amai Cornelia Sande, vanoti vanotenda maruva vadya chakata sezvo pane zvirongwa zvakawanda zvakambouya asi hapana zvavakawana.
Kunzi zvandotaura kuti mai veAgribank vakauya kunonzi vakauya kwedu kumusika yemumavheji chikanzi tauya tikuda kupa vanhu zvikwereti ma300 unobhadhara kusvika 3 months. Vauya vanhu kuenda kunotsika zvimapepa kuita mazvai panoitika zvinhu zvaka mamari kudai nanhasi vakabhadhara vanhu kafotokopi machiko nanhasi hakuna chinhu nanhasi AgriBank varidzi vacho AgriBank vakatouya vanhu aisimboona izvi.
Mushandi webazi reSmall Medium Enterprise kuti SME vamuzane nhamo munyaradzi vakurudzira vanhu kuti vashandise mari yavachakwereta kutenga zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika kuti vawane mari yekuAmerica.
Vari kuita value addition yavo, vari kugadzira dovi ravo. Handiti, we are a farming nation. Let's value add our products so that we export, so that we generate the much needed revenue for it.
Muzvari Chadenana vakatsamadza vanhu vapinda mumusangano wanhasi vachiti vanotora mari yechikwereti nebazi ravo vanofanirwa kutaura zvakanaka pamusoro penyika nevatungamiri kwete kushoropodza nyika kana vari kunze kwenyika.
Ende makosa bhodha hakuzo kuti makosa bhodha makosa voshandire aaiiaaenda kushata isusu tinotaidzira kuti makosa bhodha vaive vanhu vari principled, vanhu vanoziva kuti isusu tiri kumiririra nyika yedu. Woita zvakanaka woita zvakashata, kana takuputao zvese zvakatinakira handisi todzoka tochema hedu kunoko.
Asi mumiriri weCross Border Association muchinhoi vaClifford Kupfeko vanochirongwa ichi hachishandi nezvematongerwo enyika sezvo chiri chebhanga guru renyika iro rinotevedzera zvinodiwa kana munhu achida mari munyaya dzezvemabhizinisi.
Inini handidi kutaura kuti pane rutsigiro rwokuda kutsvagwa nehurumende nekuti iyi mari iyi haiziri mari iri kubva kubato reZANU-PF, imari iri kubva kuhurumende nekutungamirwa navaMugabe. So hurumende iyi ndo iri kuona kuti aiwa vanhu vedu vari kuda kuti vange vachiwana mari.
Munhu anenge ave nhengo anokwanisa kutora mari yechikwereti inosvika madhora chiuru iyo anobhadhara kwemwedzi mitatu yava zvikamu zana nechimwe kubva muzana. Mari yechikwereti inobuda mazuva matatu kubva painenge yanyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini apa Chigoriwa.